Mutsamba yavo ku-3C, mapurisa ekuBindura ati nzvimbo iri kuda kuitirwa musangano uyu yeBrockdale Fugari Open Space haina zvivakwa kana migwagwa, uye kana pakaita mhirizhonga, mapurisa nevamwe vanopa rubatsiro vanogona kunetseka kusvika panzvimbo iyi. Inokodzera roudza mapurisa paine nguva kuitira kuti agadzirire kuchengetedza runyararo nevanhu vachapinda panzvimbo iyi. Asi mushandi mukuru mubato iri kumashonaland central uye varivo vange vachironga musangano uyu amai Susan Mawire vaudza Studio 7 kuti kwemasvondo maviri apfuura vange vari kushaya nzvimbo dzekuitira musangano wavo, vachingoudzwa kuti pane vamwe vachange vachishandisa nzvimbo idzi.
Asi chinhu chaiitika ndechekuti taatiri kusangana nezvibinga izvi zvokuti waingoti uchiti kurasvika panzvimbo wotaurwa zvimwe.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri we3C vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti bato ravo richaenderera mberi neurongwa hwaro sekuronga kwavo, vachiti vachaenda nezvimbuzi zvekutakura kana kuti mobile toilets.
Isu tukuendera mberi nekugadzirira musangano wedu, tazvinzwa kuti mapurisa ane mareservations. Taudza maorganizers vedu kuti vaende ikoko vavaexplainere kuti nyaya dzekutaura zvemapollution facilities anogadzirwa ka, nekuti ndosaka kwaane mamobile toilets. Angabva munoziva vanenge vari kumamisha, hakuna migwagwa, nekuti nyika yese hakuna migwagwa, zvigamba zvegadzirwa.
Vatiwo zviri pachena kuti mapurisa ave kushandiswa nebato riri kutonga reZANU PF kuita zvematongerwo enyika.
Tinoita kuti maprogramu edu afambe. Mapurisa asi mumajibha eZANU PF, mapurisa ndeenyika. That fidelity must be to the constitution, not kumapolitical elite enyika.
Asi mutauri weZANU PF Chris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti bato re3C rinofanira kutevedza mutemo nekunatsurudza ukama hwaro nemapurisa.
Isa hatinei neukama hwemapurisa ne3C. Mapurisa ebandiko rehurumende, isu tiri boka remuzvematongerwo rakazvimirira pacharo private right. Saka kana vaine zvavari kushushikana maererano nemabandiko ehurumende, ngavaende vanonatsiridzana ikoko.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mvumo yekuita musangano yezvematongerwo enyika kana kuti marali inopiwa nevakuru vemapurisa mudunhu iroro kana kuti officer commanding district, uye kana mvumo isina kupiwa vanenge vachironga musangano vanofanira kunotaurirana nemukuru wemapurisa.
Pane idzo dzavanenge vachiti hadzina kupiwa mvumo kana kuti hadzina kusangishenwa nepolisi, ndosaka ndokuti inini ngavaende vanonyatsogara pasi nemaregulating authority kuitira kuti vanzwisisane kuti chikonzero ndechei, ivowo navanogona nevari kukanganisa.
Svondo rino chete mapurisa akarambidza 3C kuita misangano kuchiredzi nezaka, uye kwayakabvumidzwa misangano yaimiswa isati yapera. Kumasvingo mapurisa abvuma kuti bato rinopikisa iri riite musangano waro panzvimbo iri pedyo neNyajena Primary School, asi achiti nhengo dze3C hadzifaniri kuita maslogan kuita toi toi kumanikidza vanhu kuenda kumusangano uyu kana kutakura vanhu kuvaendesa kumusangano. Izvi zvinoitika apo bato reZANU PF riri kubvumidzwa kutakura vanhu kuenda kumisangano. Mangwana bato iri riri kushandisa mabhazi 500 kutakura vanhu kuenda kumusangano mukuru uchaitwa nemutungamiri webato iri, zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kumagunje kudunhu remashonaland west. Mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika zvinoratidza kuti sarudzo hadzisi kuitwa zvakajeka.
Zvinoratidza kuti sarudzo haisi kuitwa pautongo hwejekerera, hapasi kuitwa sarudzo pakasununguka.
Izvi zvatsinirwa nemukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya, avo vati zviri pachena kuti bato reZANU PF riri kuvhunduka rutsigiro runava Nelson Chamisa nebato ravo re3C.
Saka zvese zvikitirwa vachamisa vanoziva kuti pajekerere pachena nokumira kwakaita upfumi hwenyika nenyaya youmbavha ine panovanhu vahurumende, zvinhu zvana gold mafia, nestate yeekonomi, kudonha kwaita zvipatara, kudonha kwaita education, kudonha kwesimba mari kwayaita ZANU pachena pajekerere haikwanisi kudya vachamisa.
Mune imwe nyaya yanga iri kumatare, mutongi wedare reElectoral Court Justice David Mangota nhasi vaisa mutongo wavo parutivi pachikumbiro chenhengo yeZANU PF vaLovedale Mangwana chekuti vaimbovenengwe zano PF vasevia kasukuweren varambizwe kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika nekuda kwechikonzero chekuti vange vasiri kugara munyika kwemwedzi gumi nemisere yadarika. Rimwe remagweta vakasukuwere vaHarrison Ngomo vaudza Studio 7 kuti kunze kwenyaya iyi pane mumwe womunhu anonzi vaGeorge Masters akaenda kuDare High Court nechikumbiro chimwe chete uye nyaya iyi haisati yanzikwa neDare. Vakasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira vari kuSouth Africa pari zvino uko vakatizira mushure mekubviswa kwehurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neMauto muna 2017 asi vakambodzoka munyika painzi kwanyaya dzavaipomerwa kumatare edzimosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.